Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 23 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kubudiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbove gurukota muhurumende yava Mugabe wavota muZembi. Vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate muAmerica nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakatyora bombiro remutemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti commission yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vavanosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangusha anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori, amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru, asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika, vari kuita basa ravo nemazvo, uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori, uye vari kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaiita uori.
We've made arrests from those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uhori wemhando yepamusoro. Izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa, uye pane matanha atiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziva, mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva.
Vati komisheni yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori, uye tarisiro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti komisheni iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa. Havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbo vemakurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sekuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa, zvakangofana nekuti vanofanira kutoregedzawo basa racho kuti hapana chavari kuita, nekuti vanotarisa kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti huori hupere. Iyo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoti iroro Anti-Corruption Commission yacho mugadziri wayo akagadzira kuti anga akatongoaraidza kuti ndichangogadzira chii chisingashandi ndinyepedzera kunge chiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabvi zvavo mofisi vaite kumba, nekuti tioda kuti vaite basa.
Zvichakadai amai matanda moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni mazana masere ezviro zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo iri kuedza pese painogona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa nehuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzehuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo huori hunotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane huori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party uye vaimbo vagurukota muhurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe waWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana uye kuramba vachitungamira kusvika muna 2023 kunokonzera kusagadzikana munyika. VaMuzembi vanotiwo bato guru rinopikisa reMDC riri kutatarikawo. VaMuzembi avari muhupoteri vanoti vanofungidzirawo kuti vakaisirwa muchetura zvakabva kuti vavhiiwe mudumbu. Blessing Zulu Studio 7 abata VaMuzembi akatanga nekuvabvunza kuti sei vafunga kuumba bato pari zvino.
Saka tiri kutarisira kuti zvetinoda kuti zviitwe panguva ino. Kana wakonewa chinhu chakangonaka kuita ugentleman woti nhinda zvikonewa vakomana isai vamwe. Saka tiri kutarisira kuti mukufamba kwenguva vanhu vachaburisa kukonewa uku nomazvo munhu anyatsozvinzwisisa ega kuti hayo hazvichagoni kuti rambe ndichikakata vanhu vatambura zvakadai. Ngatigarei pasi kana vachitaurirana, kana ngatigarei pasi mubatanidzo wamapato ese ari munyika neari kunze, uyai tigare pasi tironge zvenyika yedu. Hazvinetsi kuti munhu anenge akonewa akumbigwe kuti aiwa chiindai makazama muchiindai kupenjeni murambwe.
Vari kutika vanoda kuita zvekutaurirana izvi pane Pollard?
Aiwa, Pollard inozikamwa kuti ndiani. Makaona mafambiro aita munenge naonga ari moyo wevhudzi rake uyu muteki achiti aenda kudzokera kubati rangu. Pollard yakavakwa kugadzirisa kugara kwezanu PF mupower nokusingaperi.
Kune mamwe mapato akawanda zvikuru ari kupikisa hurumende, sei musina kubatana neva?
Hatigoni kubatana navanhu vapedza makore makumi maviri vachizama kubvisa zanu PF mukutonga, nokuti hatizivi chinovakonesa chii. Isi tinoziva kuti chinotigonesa chii.
VaMuzembi vamwe vari kuti ko VaMuzembi ngavadzoke kakumusha pane kuti varove bembera vari kunze uku.
Iye Mnangagwa wakatizira kusouth Africa chiripo ripocho achangodzingwa naMugabe. Waitizei? Unoziva masevenzere ezanu PF. Isi njonjo kana yakudzinga inokumedza nekutsenga-tsenga yokuuraya. Matumbu edu aya akachekwa-chekwa izvezvi. Ndakachekwa 15 centimeters dzokura kwangu. Ndarudziswa. Handiti
kana muchiti munofungidzira kuti makaisirwa muchetura VaMuzembi, ndiani akaita izvi?
Ungaziva kupono wamuchetura dendai muziva munhei handidai ndakamusungisa.
Vakafano bata chigaro chebato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party vaWalter Muzembi vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avanoti zviroto kuti vaMunangagwa vasiye basa kusati kwapera makore mashanu sezvo vakasarudzwa nevanhu.
VaMuzembi semunhu akashanda muhurumende yavaMugabe akazobva pakabva vaMugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva, hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yaMunangagwa. Nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction aya anga vari munhu aitera faction yainzi G40 vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana vezimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muzambia. Saka vamuzembi tinoti varasika abato ravo ravafoma iri vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa. Handifungi kuti vangaita simba tinodarika ramai mujuri kana raamupinhiri. Handifungi kuti vangadaro nokuti avo vakatorwa hondo vane vanhu vakawanda vaivatevera. Asi pavakangobuda muzanupiyo zvinhu zvavo zvakaminama, havana kana munhu wani akavavhotera. Saka ivo vamuzembi ava vanofanira kudzidza pachinhu ichocho kuti kubuda muzanupiyo uchihura chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda. Munhu ndiye anogara muzanupiyo imomo, kana wadzingwa womirira nguva yekusastendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa waapply after 5 years unodzoka. Izvi zvaakaitwa navamuzembi izvi handi vanonzi matakana nayo. Nyika ino inotongwa nezanupiyo, nyika ino yakarwirwa kuhondo. Saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru uye vane netiweki yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyoyo kusvika zuva ranhasi. Ndo vane chanzi yekumbotonga.
Vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura.
Izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaitwa kupi nokuti unorya kwakawanda ka. Unorya kumba kwako, unorya unotenga mumagrocery nezvakawanda. Saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida. Asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino iZANU-PF ichambotongwa kwenguva yakati rebei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLukutambori Nyoka varambawo mashoko ekuti bato ravo rakundikana kutora masimba.
Tinokatya madzwa zvikuru nemashoko avamuzembi nokuti tinoziva vamuzembi iri ZANU-PF. So makudonde mamwe vamuzembi avagone kuya nhasi vachiti varoda kupikisa. Asi kandingangotaura ndechekuti ndoda kungotanga nenyaya kuti tinogara tichitaura. Uye President Chamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa. Bato rinopikisa iZANU-PF. Bato rinopikisa ibato ravamunangagwa, ndorinopikisa rugarire rwevanhu, ndorinopikisa mari muhomwe yevanhu, ndorikupikisa mabasa, ndorikupikisa kugarika kwevana veZimbabwe, ndorikupikisa mari, rikupikisa mafuta nezvese zviri kushayikwa muZimbabwe. Saka ndobato rinopikisa. Asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kweMDC ndeyekuti takundikana papi.
Hanzi pasarudzoka apa hamusi kutora masimba.
MaZimbabweans ese anozva kuti na 2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe. Vatsvangira vakazvambaradza Mugabe, tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende mubatanidzwa dhora 42 vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi MDC inokontrola 28/32 urban local authorities. Saka hakusi kukundikana ikoko, ndo kunonzi kugona. Takadzidzisa ZANU-PF kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu. Saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu. Ukaenda kwese kuna Nagoko kune utungamiri hweMDC, kwese kuna Namutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances. Saka haiwa, hatina kukundikana. Izvozvi tiri kukontrola the majority yemakanzuru munyika. Uyezve zvakare takaunza kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mungeita zvambaradza ZANU. Saka haungati takakundikana. Isirisi bato chete munyika muno rakwanisa kukunda ZANU-PF musarudzo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaLukutambori Nyoka vachitaura vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzebato reDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remitemo yenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa. Munhoroondo yeAmerica, vatungamiri vaviri vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vaTrump vanoti vaAndrew Johnson muna 1868 uye vaBill Clinton muna 1998. Asi vaviri ava vakachenurwa nedare. VaRichard Nixon muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mhashu dzakawandisa dziri kutyirwa kuti dzinogona kuparadza zvirimwa muKenya. Mhashu idzi dzinonzi dziri kubva kuEthiopia neSomalia uye dzinogona kunge dzawanda zvakapetwa mazana mashanu panosvika mwedzi wachikumi. Miganu yemuNigeria yavharwa nepamusana pekupinzwa zvisiri pamutemo kwemupunga unobva kune dzimwe nyika. Mupunga wekunze wakabvanwa zvichitevera kuchema-chema kwakaita varimi vemupunga munyika iyi, kunyange hazvo varimi ava vari kutadza kurima mupunga unokwanira nyika yose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti mauto ange achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kana mauto aine zvaanotyira. VaChamisa vakataura mashoko aya kumusangano wavakaita navatsigiri vavo kuMbare nemusi wechipiri, apo vaizivisa nyika nezveurongwa hwebato ravo mugore rino ra2020. Asi mashoko aya anonzi asimudza mutauro nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika. Kuapinza munhaurirano kunenge kutori kutyora bumbiro remutemo enyika. Asi vamwe ndo vanoti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika, vachipa muenzaniso wekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe pachigaro muna 2017 nemauto. Vamwe vakambotungamirawo mauto kusanganisira vave mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, vakatozivisa kare kuti havazombofi vakasaruta munhu anenge asarudzwa kuve mutungamiri wenyika asi asina kuenda kuhondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira Chirumhanzu, pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMafume nezvemashoko avaChamisa.
Mashoko aPresident wedu anga ari kuti tinoona kuti mauto zviro uno vakabvisa aiva mukuru wavo anonzi Mugabe, vachitaura zvakatio nezvaanga achinzi akaresva, vachitaura zvavaifungawo nenhoroondo yenyika, vachitaurawo zviri muconstitution imomo zvinotaura kuti maarmed forces anodefenda constitution. Saka pfungwa dzavo idzodzo nezvavakaitira nyika zvinofanirwa kutaurwa, ende vakataridza pachena kuti nyaya dzenyika vanopindira kana vaona sekuti constitution iri kuchorwa, vogadzirisa maelection, vogadzirisa runyararo. Saka hatingaregi kutaura navo tinzwisise kuti chinoita kuti vange vachipindira chii chatinoita kuti tigadzirise nyaya idzodzo pamwe chete.
VaChirumhanzu, munoti ione pfungwa yavaChamisa yekuti mauto anofanira kunge achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika zviri kutsinirwa navaMafume?
Chokutanga ndofunga ngatizivei samaZimbabweans kuti vaChamisa nebato ravo reMDC vanhu vanofarira nyaya dzamahumbwe, vanhu vanofara kuti vakasangana navanhu vanotaura zvinoda kunzwa vanhu. Iye zvino vaMafume vanoti ivo havaChamisa vakataura mhomho yeZimbabwe. Ndofunga vakaona pazvitikitivo vakaona kuti kana 300 chaiye havakwani. VaChamisa neMDC vakurambiwa nekuti vanoramba vachiita dambe nemhuri yeZimbabwe. President vaMnangagwa vakati mapolitical parties vane chokuita nezvenyika ino, huyai tigari pamwe chete tivake nyika yedu. VaChamisa vakati neMDC yavo isu hatiuyiko, tisu takahwina ikoko, hatifi takambouyako zvachose. Iye zvino zvoshamisa zvemaZimbabweans. Ko zvevaChamisa vatoita U-turn pachirungu nokukurumidza kuva kuda kutaura? Uyezve kana uri munhu mukuru, uri leader wepolitical party, hautauri paruzhinji kuti dezvadai dezvadai. Zvavanotaura izvi kana vanga varimo mupolad yacho sezviri izvo zvavaizosajesta varimo mukati navamwe mapolitical parties voona kuti zvinoita rei.
VaMafume, zvinhu zvamungataura?
Isusu takati hatiindi kunhaurirano yavakaunganidza vaMuteki, yavakaunganidza vamwe vese voti kwai ngatiitei matoks, haiwa izvozvozvo takaramba. Saka isusu tiri kuti haiwa tokubetserai varume imimi matadza kutonga, tokubetserai.
Vachiri manzu, tinoonawo muna 2017 mauto akapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Chii chamungaita kuti muti avafanange vachipinda munhaurirano?
Mauto eZimbabwe mauto atingati pachirongo ari very distinct vane sisa. Mauto eZimbabwe vakuru vacho ndo vakabva hondo yechimurenga yechipiri. Asi vanoziva kuti mauto basa ravo ndorokupinda nyika. Havasi mapolitician kana kuti vezvematongero enyika. Mukuru wavo ndicommand in chief unova ndivo president Emmerson Sambuzo Mnangagwa. Kana vamunangagwa variko zvinoreva kuti mauto akatomiririrwa. Zvinoreva kuti VCIO vakamiririrwa. Zvoreva kuti mapurisa akamiririrwa. Nekuti ndo masecurity forces kana mastructures anorecognizwa muno muZimbabwe. Saka handioni kuti baba nezvizukuru zvinozogara pamwe chete kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumu manzu. Manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yemhosva dziri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi yatanga zvakanaka zvinorangidza kuti America iri kufamba negwara rakanaka rekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno muAmerica izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza pamaererano neutongi hwakanaka hunopa kuti zvizvarwa zvenyika zvive zvakasununguka zvichiita zvazvinenge zvichiita, mitemo ichiteedzerwa. Rule of law ndo inofanira kuva iripo pekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo ndo unongo uri pamusoro-soro. Vanhu wese vanofanira kuva vachitonga nemitemo iyoyo.
Tinoona mapato maviri emaRepublicans neemaDemocrats ari kutatsurana panyaya iyoyi. Zvii zvingadzidzwe nemamwewo mapato ari kuZimbabwe panyaya iyoyi yekukosha kwakaita nhengo dzeparamende?
Hurukuro ndo inokurudzirwa mune zvakanaka kuti pabude chakanaka. Mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuti aone nguva yekukurukura murunyaro zvakanaka. Kana pasina ba munhu anenge achifungidzira zvimwe zvakadai, asi vanhu vachinyatsokurukura vari pamwe chete kuti nyika yavo ifambe zvakanaka. Vanhu vanoda kuti vagare pasi vachikurukura vachiwirirana.
Munoona pasi rose richidzidzei pane zviri kuitika muno muAmerica izvi?
Izvi zvinotikurudzira nekuti America ndo superpower. Kana superpower ichikwanisa kuti vanhu vagare pasi mapato mairi ezvematongerwo enyika anokwikwidzana achiuya kuzogara pasi vachikurukura nechinangwa chimwe chete chekuti ngationei kuti paitwa zvakanaka, ndinoona kuti pasi rese rinofanira kudzidza kuti kana dai vanhu vari wemapato akasiyana vanofanira kuuya pamwe chete sevanhu venyika imwe chete vachikurukura nedonzo rekuti nyika yavo ifambe mune zvakanaka.
Munoona pane zvichabuda here pane zviri kuitika izvi?
Hongu ndinofungidzira kuti pane zvichabuda zvakanaka. WaTrump vanogona kusabuda havo muchigaro kana muofisi, asi zvinoreva kuti vanenge vakuzoita vachiita zvine mwero mukutonga kwavo. Vanenge vasasaite bazvekupfurikidza mwero pavanenge vachishandisa kana kushandisa chisimba mune zvavanenge vachiita mukutonga izvi. Saka zvakanaka kana dai vakasabviswa zvavo kuti vabuda pachigaro, asi vanenge vakuzoziva kuti kune zvakaitika. Nyika yavo ine zvainokarira zvakanaka zvepamusoro-soro kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo wenyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMelon University kuOhio, Dr. Moses Rumano vari parunare kwakare kuOhio naMarvelous Musanganya weStudio 7. Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi mumusha weDeep Slot uri kumaodzanyemba kweguta reJohannesburg muSouth Africa, zvichitevera mhirizhonga yakanangana nevabva kure vanogara munzvimbo iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Zvizarwa zvemuSouth Africa zvapinda mumigwagwa zvichivhara migwagwa iyi nematombo kuitira kuti isapinde motikari, pisa mataya emotikari pamwe nekupwanya zvitoro zvichiti hazvidi kuona zvizarwa zvisiri zvemuSouth Africa zviri munzvimbo iyi. Vanhu ava vanga vachitiwo vanoda kuona gurukota rezvemukati menyika vabhekicele kuti vavaudze zvichemo zvavo. Varatidzira ava vanga vachiti vanhu vose vasina magwaro ekugara muSouth Africa vadzingwe vachiti ndivo vanhu vari paramosva idzo dzinosanganisira kuurayiwa kwemumwe mupurisa anonzi akaurayiwa nechizvarwa cheZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Asi mapurisa anodzivirira mhirizhonga apinda mumusha uyu akawanda ndokushandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara erabha senzira yekuparadza vanhu vange vakaungana mumigwagwa vachiita mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHouting Brigadier Matapelo Peters vati hapana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakuvara kana kufa mumhirizhonga iyi, asi vati pane chizvarwa cheSouth Africa chapfurwa chikakuvara. Chimwe chizvarwa cheSouth Africa chinogara munzvimbo iyi charamba kudomwa nezita racho chaudza Studio 7 kuti vanhu vemuSouth Africa havasi kuzopeta maoko avo, vamwe vavo vachiurayiwa.
Our native South Africans are dying here in Deepsloot in a mercy of foreign people who are not even documented. We want the government to come and intervene. They can bring all their police forces, the soldiers, they can raid these people. Everyone who is undocumented, please, they can just leave us in peace. We are not safe like this.
Mumwe muzvina bhizinisi wekuSomalia arambawo kudomwa nezita anoti kunyange hazvo vanhu vasina kurohwa kana kupazirwa zvitoro zvavo vave kutyira upenyu hwavo. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vashora zvikuru chiitiko ichi vachiti zvave kuitika muSouth Africa kuratidza kuti muSouth Africa maberekera ingwe.
Ndiri kutovhunduka wane zvatiri kuhwa kuti kuDeepsloot uko kwatanga futi kurohwa zvizvakwa zvedzimwe nyika. Zvinongoratidza zvikuru kuti kugara chaiko muno muSouth Africa kwezvizvagwa zvedzimwe nyika kuchanetsa, nokuti nyaya iyi hairambi ichigadzirisiwa. Haina zveshungu dzokugadzira zvinhu zviri kunetsa uko zvino. Tiri kuhwakwi vanhu vakavhara migwagwa vemuno muSouth Africa vachitsvaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachitiratidzei mapemiti enyu kuti makagara zviri pamutemo muno muSouth Africa. Izvi hazvinei nokushutiwa kana kuti kurawa kwakaitwa mupurisa, hazvinei futi nokurawa kwakaita vanhu vaviri.
Vashumba vari South Africa yatadza kugadzirisa dambudziko rekurwiswa kwevabva kure, nokudaro nyaya iyi yave kutoda kuti iendeswe kusangano reAfrican Union kana mamwewo masangano asina kwaakarerekera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nezvizarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo iyi sezvo vazhinji vavo vange vakazvivharira mudzimba vachityira upenyu hwavo. Studio 7 hainawo zvakare kukwanisa kunzwawo kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa kana paine zvizarwa zveZimbabwe zvingange zvavhiringwa nemhirizhonga iyi. Mhirizhonga yakanangana nevabva kure inogara ichiitika muSouth Africa, vanhu vakawanda vachirasikirwa nezvinhu zvavo mumhirizhonga jonga idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi. Imi mune muri kunze kana muchida kuteererawo kana kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vabota muZambi vanoti pane vanhu vemuZANU PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo wenyika. Tamba tashuka kumagumo ichirongwa chedu. Anoko eneka ene mufaro. Sema suwa wose. Ndini wenyu. Jonga kandemiri. Ndoku semi na Chris Gande.
Soku izika disenda bagu VOA.